kubakanda tiza wande MDC ne zane PF kwa Zimbabwe 208. Nanzi auzo pasembo candidate kukwe nembudzia pa tikitwe MDC. Nagara kwe makore 6 kubakanda pa Zimbabwe.
Zii jamungati imi mawana kubapa njimbo iyo hii. Jamuruku tambuzika naso kuti remangwa na renyu rinengerisina kumira zvakanaka.
Actually wango ori musha ndanchi batirika ne counseling stress and trauma. Nikitua keku gara. Keku tindaka chuko kamba gundiri. And the times ndanchi wara. Nchi batika ne sugar diabetes ya. But nguwa jindi ndanchi wana batiro kubauna. Bishopo sereni.
Pari jino matima wana kukuenda iri.
Kuna ndu noto di dambu zigo ndu utongo utambula utinigaita senda tuyeza utaka apo ni apo pa utindu basiri kane asi shukulamba. Separe zinu ndu utongo li muno movies ndi utongo li pakuchike manoguta. Andina shandina chua.
Mune muriere?
Aywa ndine ndoga asi ndine zinu. Zandaganga ndirabati wana zumba achika mapurete ni machira.
Tirukunzwa kuti pane kumwe kusoweto nedzimwe nzvimbo dzekereke iyo ye Methodist kwavari kuti vamwe vanhu vaende imi pane kwamaudzwe here kuti munokwanisa kunge muchienda
kusoweto kwakazara kunotongoda munhu asina chai nacho kune imwe nzvimbo iyo vachiri kunetsana nenhaurirano yemaki yekuvhura ikoko I think pane chikonzero chokuti ndiani achazobhadhara mvura nemagetsi here ndasaka machiva sokwapiwa.
Makawanda sei zvizvarwa zveZimbabwe zviri ipapapa uye zvevamwe vari kuti chione zviri kuitika izvi.
Vanhu vazhinji vakarasikirwa vakaenda asi vanhu vachiripo ende vachiri kushungurudzika kwangosara mazuva maviri chete.
Saka tomboti mazuva maviri iwaya apfuura asi hapana zvinoitika muchaita sei?
Hasadza vainadzo nevimbiso yavo kanenge pachaita hondo yekukandirana zvino mumugwagwa.